Mumwe mutorwe na wetu 6 Richard Lovejoy Mutongwizo ange ari kutora mifananidzo yemapurisa aya achirwisana nevanotengesera mumigwagwa pakati pemigwagwa Jason Moyo na First Street. Apo mapurisa atanga kumudzingirira, Mutongwizo abva mhanya achienda kumahofisi avo ari pabatanai Gardens. Mapurisa amutevera kumahofisi aya vakamurova muhofisi ndokubva vazokanda hutsi hunokachidza. Mapurisa aya anonzi atora foni yemumwe mutapi wena wetu 63 chat Costa Ngomo pamwe nechikwama chake change chiine mari vachibva vaenda mushure mekukanda hutsi hunokachidza. Mumwe mutori wenhau Precious Juau anoti akuvara apo abuda nepahwindo ave kukachidzwa nehutsi.
So pava pinda muofisi vangu achitraya kumutora, and iye the other guys vangu achitraya kuexplaina kuti he's a journalist, akatorakidza the press card vakada kudonza one of the other guys amunongo kwavadaenda naye. So the next thing we knew, one of the police guys angofura dhoo akakanda tega sakafara dhoo, and now we're so confused. Takutraya kutiza but azobuda nepahwindo. So pakutiza ipapo ndatraza ndikadona, and I just experienced a minor cut but taafekteka my chest edu and nekumeso.
Mukuru wekambani yetu 63 chat vanaija mugamu vaudza Studio 7 kuti havana kufara nezvaitwa nemapurisa zvekukuvadza vashandi vavo vari pabasa.
Hai, zvinhu izvo zvazvifanira kuitwa. Property ine haisi property yavo, private property ine. Hatinoziva isusu kuti mapurisa agopinda agoita zvavaita zvimudze nemutemo.
Vatiwo izvi zvakanganisa basa ravo nevavakidzani vavo.
Izvino basa redu ratomira, tese tiri panze, pana basa riri kuitwa masikati ano wese. Tiri kumbotaura nemagweta edu kuti toita sei, tomboona kuti tinoita sei. Tambotaura futi nemisa Zimbabwe tiona kuti ingaita sei. Obviously nyaya yatiriaaita focus on ndii nyaya yekuti mumwe wedu akwa.
Kutaura kudai Mutongwizo abva kumapurisa uye ave kuonekwa nana chiremba. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reZimbabwe National Editors Forum vaJavulo Ncube vashora zvaitwa nemapurisa vachiti vanhu vese vanorwisa vatapi venhau vane zvavanenge vachida kuvanza. Vationyaya yekuti vanhu vakawanda vave kushandisa madande mutande. Mapurisa ave kushungurudza vatori venhau nekuti haadi kuti zvakashata zvaanoita zviburiswe pamadande mutande akasiyana-siyana. Kukandwa kwaita hutsi hunokachidza kwakanganisa mabhizimisi akawanda, uye zvinonzi sangano remudzimai wemutungamiri wenyika Mai Auxilia Mnangagwa reAngel of Hope Foundation iro range rachida kuita musangano waro muThe Nexus iyo iri pamupanda mumwe chete ne 263 chat ratadza kuenderera mberi nemusangano waro sezvo vanhu vange vaungana vabuda vave kukachidzwa nehutsi hwemapurisa. Zvichitevera kumhangarwa kwenyaya iyi nevatori venhau, mapurisa ekuHarare Central aenda kunobvunzurudza vamwe vashandi ve 263 chat uyewo atora tegas canister radonera muhofisi ye 263 chat. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa ane urombo nekuti vatori venhau vabatanidzirwa muchiitiko chanhasi, uye vati vari kuongorora nyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa kukanzuru yeHarare sezvo mbozhanhare yemutauri wekanzuru vaMichael Chideme yange isiri kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.